Mukucherecheza Zuvare World AIDS Day 2023, United Nations Program on HIV and AIDS, UNAIDS, yakatanga chirongwa chinonzi Let Communities Lead World AIDS Day 2023. Rinova ndiro dingindira regore rino, paine chinangwa chekutsigira mishandira pamwe ine chekuita nekutapudza matambudziko ekushaikwa kwemari, zvikwanisiro uye ruzivo mukurwisana neHIV and AIDS. Mukuru wesangano reZimbabwe AIDS Council, Dr. Bernard Madzima, vakaudza vatori venhau svondo rino kuti pamusoro pekucherechedza zuva iri, Zimbabwe ichatungamirawo hurongwa hweInternational Conference of AIDS and Sexually Transmitted Diseases. Ichi chirongwa chinoburikidza nemusangano uchatanga muHarare musi wa 3 kusvika musi wa 9 mwedzi uno. Vakati vanokurudzira vanhu vasiye rusarura nekuwanda kana vaine utachiwana.
Shandikuona ndechekuti if you are not living openly, you stigmatize yourself. In any way that you say, Papi Ndimira can say, yes, I'm HIV positive. Even if I'm young, I'm going to have a pizza. But then talk to me, there's no need to hide.
Tika kwanza kuti munhu asava nesefusidwa yekuti haafani kuziva chimiro changu. That one, I think, inguva freak kuti munhu ave kuve open.
Sachigaro wesangano reZimbabwe National Network for People Living with HIV, vaMarshall Makorovodo, vanoti vanoshuvira kuti vatungamiri venharaunda vatore nzvimbo yavo mukukurudzira zvirongwa zvekurwisana nedenda reHIV and AIDS.
Pane zvatiri kuita zvakanzizvana community led monitoring. Tinenge tichiti vatungamiri vemacommunity imomo ngavaende muzvipatara, ngavaende kwese kwese vachinoongorora kuti zviri kuitwa here, ndizvo zvavanoda here, ndizvo zvavakabvumirana here panyaya dzekuti tidzivirire denda reHIV.
Murapi wechivanhu vari nhengo yesangano reZinata, Sekuru Soza, vanoti mishonga yechivanhu yaitawo basa guru mukurerutsa ndima yekurwisana nedenda reHIV and AIDS.
Ya, kubvira pakatanga chirwere ichi kuma80s kusvika panguva ino, mishonga yechivanhu yabatsira zvakanyanya kune vanhu vane zvirwere zvakadai seHIV and AIDS, kuburikidza nezvirwere zvimwe zvinonyuka kuvanhu vakaita seivavo zvirwere zvepabonde. Sesiki zvirwere zvinosanganisira mudumbu, zvimanyoka, zvichisanganisirawo kupera miri, kusadya zvakanaka. Tinayo miti yakaita sana mungurau, mishonga imwe inosuka mudumbu ichibvisa dzimwe tsvina munosara vakarerukirwa. Mishonga yechivanhu yayamura zvakanyanya padenda iri.
Mumwe murwiri wekodzero dzevanhu vanorarama neutachiwana weHIV and AIDS vachishanda nesangano rezvandiri, Muzvare Phyllis Mavushe, vanoti nyaya dzerusarura dzave shoma munyika.
Takatarisana nenyaya dzestigma, tinoona kuti there has been a huge difference. Kare vanhu vaitoidedza kuti AIDS, kungokonfirma kuti une HIV zvakureva kuti wakufa. Vanhu vaiitwa mahome based cares, vachichengetedzwa vari kumba vakamirira nguva, because there was no treatment. And payakazotanga kuwanikwa, only a few individuals were privileged to have received the treatment.
Zimbabwe inonzi ine vanhu miriyoni nemazana matatu ezviuru 1.3 million vari kurarama neHIV and AIDS, uye pavanhu ava miriyoni nemazana maviri ezviuru 1.2 million vanonzi vari pamishonga. Pasi rose vanhu vari kurarama neHIV vanosvika mamiriyoni makumi matatu nemapfumbamwe 39 million, uye kubva pakatanga kuzivikanwa HIV muna 1984 vanhu vanodarika mamiriyoni makumi mana nechidimbu 40.4 million vafa nechirwere ichi. Ndiri muWashington DC, ndini Evans Zininga weStudio 7.